taku tora mkana uno kumbotenda wakutongo zaito onezeki zvakanaka nokuti hatitongoramba tichingoshora nezvinenge zvakanaka kuti vakoka mapolitical parties vachange vachikondesa maharmonized elections kuti hanzi tizovona kuprinda kunenge kuchiitwa maballot papers ipapo ndinotenda asi kutenda kwedu hakutaridzi kuti tiri kufara nezvose zviri kuitwa nezeki nenyaya yekuti tiri kungoti kungoona kana kuti muchirungu anoti kuobserva printing yemaballot papers its not good enough ndingangoti chidimbu chidoko doko pane zvichemo kana kuti mareforms atakati avepo
vachirumanzi mareforms kana shanduko dziri kukurudzirwa nemapato zeki iri kuti isi tiri kuita munoti pamwe nezvataurwa navagutu
ndinoda kutenda hangu mhuri yezimbabwe yakateerera chiripo ndechekuti kana takutarisa pane nyaya dzezvematongerwo enyika chunhu chinonzi zeki chichunhu chitsva muzimbabwe zvichienderana neizvo zvinochemwa-chemwa namapolitical parties zvinoreva kuti zeki haimbozofi yakafadza munhu wese iyezvi zanupf iri kuchema-chemawo nayo mdcwo alliance iri kuchema-chema nayo ese mapolitical parties asi zviri kuita zeki ndeyekuti iri kuzama kumaneja kuti inge ichinziwo haiwavozve yapfuurawo 80% yapfuurawo 90% saka isusu vanoongorora nezvematongero enyika tinoona kuti zeki yasadarara chaizvo nemacircumstances aripo hani okushaya foreign currency yokutsvaga ine mishina nezvimwe zvakadero asi chiripo ndechokuti hongu vanhu vangachema ivava vezvematongero venyika asi tikada kunyatsokutarisa iye zvino mukatarisa zeki yakavapa voters roll vezvamatongero venyika vanenge vana vanhu vavo pamapudding stations panenge pachivhotwa vakanyatso kutarisa namaziso avo vanhu vasati vakanda mapepa iyavo okuvhota iyavo vanenge vachitoona kuti bhokisi racho riri empty vavhota bhokisi yaro zotakura rozoenda panzvimbo vese kunenge kuchingori namaagents avo asi tikada zvedu kuzonyatso kupenengura zviri pasi pasi toona kuti haiwa iku kunongori uku kuchema kwavanhu vanoziva kuti mangwana kana vachinge varuza ndo dzinenge dzavapandanyadzi kuti handi makazviona takambokurudzai kuti zvichati nokuti purosesi dzese idzidzi vanenge vachiripo ende ipapa ndoda kuashuwa mhuri yezimbabwe kuti mangwana pavacharatidzwazve vese vachagutsikana asi pane vamwe vanenge vachingozosora
vagutu chii chiri kuita kuti murambe muchingochema muchinyunyuta
jonga handisi kuwirana nasawira wanga hama yangu comrade gadzira vari kuti zeki yakatipa zvose zvataida ngatitangei panyaya yevoters row chaiyo chaiyo vemaopposition political parties takatozowana voters row tatobva kunomination court dambudziko rechipiri vatipa kudaro macd rom iwawo takaona kuti hapana mifananidzo yemavoters panongori nezita nenhamba dzechitupa neadresi saka izvozvo hazvina kutifadza tinoona sokuti pangangowanawo muryire ryire huri kuitwa ipapo hunhubu chikuruku chiri kuitwa nezeki
vaguti ndikubatei muromo ndipe mukana vachirumhanzi munoti
ndo zvandambotaura ndikati maopposition political parties ari muzimbabwe havamboshayi zvokutaura nokuti vanoziva kuti vachakundiwa vedu wei mhuri yezimbabwe chii chinokosha kunzi hanzi mupikicha wako tinoda kumuona kana wamuona ndouchavhota chinovhota munhu anoenda muballot box mharidzo yako kana uchinge wakaparidza zvinofanana kuno munhu unoti inini chero zvoita sei handifi ndakavhotera mdc haugoni kuchinja nokuti picha yake iripo kana kuti wavona adresi yake